vachitaura nevatori venhau vachangosvika panhandarendege sesere dzekama international airport iri muguta guru renyika iri reGaborone nasi mangwanani vamasisi vati vakazvipira kuita mutongi Gauma Inzanise pakati peZimbabwe neAmerica munyaya yezvirango.
Ndazvipira kuti tiwane mazano angaita kuti Zimbabwe neAmerica zvitsvage nzira yekuti pane nhaurirano kuitira kuti zvirango zvipiswe.
Vamasisi vavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kuona kuti izwi rekuramba zvirango raita maungira pasi rose.
Vari kuda kuti zvovaizvovo yakanangana nekubviswa kuzvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika zhinji apo tatarisana nezuva rakatarwa sesadhak kuti tiratidze Zimbabwe kuti tiri vamwe chete.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vadzokawo munyika nhasi kubva kumusangano weUnited Nations uye vati vari kufara kuti vakawana rutsigiro rwevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti zvirango zvibviswe. Mutevedzeri wemunyori mukuru uye vari mutungamiri wezvekufambiswa kwemashoko muofisi yemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti zvava pachena semhanza yembudzi kuti nyika zhinji kunyanya idzo dziri mudunhu reSADC dzoramba dzakamirira neZimbabwe semusambangwena panyaya yezvirango. Asi vachipindura mashoko ekuti zvirango zvibviswe, mumiri weAmerica muSouth Africa vaRuben E. Bridget vakaudza vatori venhau veNews 24 kuti America haisi kuzobvisa zvirango izvi nekuti haitende kuti ndo zvaondonga upfumi hwenyika. Vanoti zvirango izvi zvakatemerwa vatungamiri vari kupomerwa mhosva dzekutonga nedemo uye hazvinei nevanhuwo zvavo. VaBridget vati vatungamiri veZimbabwe vakatendeuka nekumira kutyora kodzero dzevanhu, zvirango izvi zvinoswera zvabviswa. Mutauriri webato rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change Mzware Fadzai Mahere vati nyaya yekutadza kutungamira ndiyo yapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama.
Nyama sanctions yakashata asi isusu senyika tofanira kugadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika. Izvi zvinenge zvichida kuti Zimbabwe ineve ukama ive neukama hwakanaka nedzimwe nyika zvakare ichiremekedza bumbiro remutemo kana kuti constitution nema human rights kodzero dzevanhu. Nyaya yekumbunyikidza vanhu inofanira kupera.
Mashoko amuzvare Mahera atsinirwa nenyanzvi munyadzo zvemagariro evanhu vatendai mbofana avo vati kubviswa kwezvirango hakungapedze nhamo yadai kupfunya chisero munyika nokuda kwehuori.
Zviri kuita kuti vanhu vaende kunana South Africa nekunana Botswana kushaya mabasa, uye ari kushanda wacho mari yaari kuhora hapana chainotenga. Masanctions iwo akabviswa nhasi hapana zvazvinosandura nekuti hazvisiri zvo zvichagadzirisa upfumi hwenyika. Upfumi hwenyika hwakasagadziriswa nekuuraya huori hwekuuraya humbavha utakasagadzirisa ipapo upfumi hwenyika hugadziriswi.
America yakatanga kutemera vakuru muhurumende nevanodyidzana nayo zvirango muna 2001. Vatungamiri venyika yeAmerica kutanga kuna vaGeorge Bush, vaBarack Obama, vaDonald Trump navaJoe Biden vari kuramba vachivedzera gore roga roga vachiti vakuru vehurumende vari kuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu zvokonzera kusagadzikana mudunhu rese rekuchamhembe kuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.